Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo zviita 31 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti zvinhu zvinogona kunaka munyaya dzezveupfumi kana hurumende yakabudirira kuita zvairi kuvimbisa mugore rinouya.
Ndichekutangisisa ndechekuti pane optimism iripo. Of course, it's guarded, it's a bit cautious. Vanhu vakawanda they are cautiously optimistic kuti mareforma ari kutaurwa nehurumende akakwanisa kunge achiimplementwa zvinogona kuimprove by economy.
Mumwe wevechidiki veMDCT uyo ari kuda kukwikwidza musarudzo Sakanzura gore rinouya anoti anotarisira kuti gore rinouya kuchange kusina mhirizhonga yezvematongerwo enyika. Nhasi tichakupai zvinotarisirwa nevateereri veStudio 7 mugore rinouya ra2018. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti zvinhu zvinogona kunaka munyaya dzezveupfumi kana hurumende yakabudirira kuita zvairi kuvimbisa. Dr. Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanoti vanhu vakatambura zvakanyanya mugore ra2017 nekudaro havafanira kutambura zvakare muna 2018 kunyange hazvo matambudziko acho asati agadziriswa. Mugore rino riri kupera nhasi zvinhu zvakawanda zvaiitikawo zvinosanganisira kunetsa kwemari, kusanganisirawo mabond notes ayo akanga aunzwa nehurumende senzira yekurerutsa nayo dambudziko iri. Ngatinzwei huri kure yataita naDr. Chitambara patarisiro yegore ra2018.
Ndichekutangisisa ndechekuti pane optimism iripo. Of course, it's guarded, it's a bit cautious. Vanhu vakawanda they are cautiously optimistic kuti mareforma ari kutaurwa nehurumende akakwanisa kunge achiimplementwa zvinogona kuimprove by economy, zvinogona kuwandudza the economy. But gore rinouya igore remaelection. Normally maelection anonzo ma-uncertainties zvinogona kuaffecta nyaya dzeconfidence. Zvoita kuti vamwe vemabhizimusi, vamwe vemainvestor vanga vachida kunza mari vombomira kusvika pane clarity maelections, even after maelections. Saka panogona kuita ienzi wait and see attitude on the part of my international investors. Vada vatanga vaona kuti zvichabuda sei musarudzo. Do akawanda vanenge vaine mapozisheni anenge vatora zvayo kuti maybe batteries ndo richakunda, maybe mutungamiri achange achidzoswa, but pane maansedendis aripo anogona kuaffecta confidence. So I think maondero andinoita ini basa zhinji, basa guru in earnest, mareforma zhinji anogona kuzonyatsa kuchifamba nenzira yatine tichitarisira after my election.
Kuyawo panyaya yekugadziridzwa kana kumutsiridzwa kweupfumi hwenyika, tingaona here vemakambani vekunze vachiuyawo kuzotanga mabhizimusi munyika?
Haringo redi, pane masignals aunzwa. For example, nyaya yeindigitalization ano incentivize maforeign investors, ende hurumende ine vamwe maprojects yanga yatanga ekuda kuwandudza nyaya dzeinfrastructure in general. So ndichikutarisira kuti takafambisa sarudzo dzedu zvakanaka gore rinouya, mainvestor achauya, foreign direct investment ichatikwirirei zvakanyanya. I think especially my institutional reforms akanaunzwa aya emaparastatals nemamwe mapolitical reforms, I think akafamba zvakanaka, pachava nekuwandudzika kweinvestment munyika iro gore ratatasanhare, especially after nyaya dzemaelections dzapfuura.
Vamwe vanogara vachingochemawo nenyaya yezvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira. mitemo yakaita sana zidera nezvimwe zvakadaro vachiti ndo zvimwe zvezvinhu zviri kutarisa kuti nyika ivane vekunze vanoda kuuya. Mutemo iwoyo unobata here vanhu ivavo vanenge vachida kuuya kuzoita mabhizimusi munyika?
Mutemo wezidera wanga uri kungoaffecta maglobal financial transactions pakati pemabhengi emunomo anenge achida kuitidzanawo nemabhengi ekudzimwe nyika nekuita facilitate international payment. But atingatori zidera toti ndo scapegoat. I think masanctions mazhinji takatozviita imposed, atingati internally imposed or induced sanctions through our own acts of omission and commission, kuburikidza nenyaya dzana corruption, nyaya dzestate capture, nyaya dzemismanagement yemaparastatal. I think masanctions atatozviita imposed on ourselves.
Ko remangwana revashandi muna 2018 munoonawo rakamira sei, Dr. Achitambara?
I think upfumi hwatanga kuwandudzika tichaiwa naeven investment imwe inge ichicreata employment but hazizvinhu zvinogona kuitika yatingati in the immediate or in the foreseeable, in the short term. But I think zvinhu zvinenge zvichita a bit of time to fully be actualized. But I think in the medium to long term takamhanya nemareform ekusimbaradza mainstitutions edu, ekugadzirisa political image nepolitical environment yedu. I think zvinhu zvichanaka zvakanyanya kunanzi.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Mumwe wevechidiki veMDCT vaNelson Mukwena vanoti vanotarisira sarudzo dzisina mhirizhonga sezvakare zvichiitika mune mamwe makore adarika. VaMukwena avo varoda kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya sakanzura weWard 10 kumarondera West vanoti kana vechidiki vemapato ose zvematongerwo enyika kusanganisira bato ravo reMDCT neZANU PF vakanzwisisa kuti mhirizhonga yakaipa, vanoona vabereki vachivhota zvisina dambudziko. Ngatinzwei hurukuro yataita navo muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevechidiki.
Gore ra2018 yatiri kuenda kuelection, kudai election isina mhirizhonga, kudai election ikaitwa free and fair, isina vanhu vanokanganisa kuita sarudzo.
Asi kando zvinogaro wanikwa munguva dzesarudzo vaMukwena kuti mapato munonongedzana kuti iri riri kuita mhirizhonga, iri kuita mhirizhonga, izvii zvingaitwa kuti mugadzirise dambudziko iroro kuti risaramba richibuda gore roga roga?
Ndinofungidzira semayouth, kana tiri mayouth vane vhizheni vakuona kuenda nyika, nyika iri kuenda kupi, tiri kubva kupi, edzi yedu yeyouth haisi edzi kuramba tichiovana nevanhu kana kunzi ano nemunhu yemvisi varovana. Tinofanira kune tichoshanda tese, ivo vachita zvavo, vachita zvavo, tichogara pasi kuti tikuramba chinonzi violence. Hatisikunda vanhu vanobhutukira vanhu, because violence yakatanga nemayouth yakuita kuti anamai nanababa kana vangaida kusapota even MDC vachagoni kubuda. Saka isi kuti kana ari mayouth, mayouth vayouth ane focus ekuronga kuti nyika igofamba sei, tichire mhirizhonga ende tirida election in free and fair election.
Imi muri kutarisirawo here kukwikwidza musarudzo idzo dzamuri kukurudzira kuti dzinge dzine runyararo idzi?
Mumarondera wese ndikutarisirawo pamandora kuti ndisikanzeramiwao vatitei. Ndo mandidzori iri kushanda izvizvi, tivanhu varedisei vaine sei.
Asika batorenyi imire MDCT makapinda mubatanidzwa MDC Alliance munozotarisira here kunge muchibudirira kudongwa kuti mumirire kuve kansera.
Kana ndasarudzwa zvarongwa kuti MDC Alliance yatinda kuti hatina problem nazvo. Kuti agenda iripo haizve kuti MDCT kana kuti yakunzi MDC chakatine konzo tikakubvisa rezhimu yadati yava mugabe nevamunanga saizvo ndoyatikofokasa kuti ibve nyika ifambe zvakanaka.
Zvii zvamuri kuita zvakananga nebudiriro mudunhu menyu pari zvino zvokuti vechidiki vanogona kukutarisai vachitaiwa ngatisarudzei vamukwena?
Ndaane almost 6 months ndiri pagraundi kubva tisarakuita kuti vanhu vaivanoregesa vhota masabhuku vaibhadharisa mari. Ini ndaita by all means kupa service delivery kuwanu ndine maupdate tichena ndichipa vanhu door to door munhu wese ngaaende anoregesa ndichingati vhoterai MDC. NPF votai ndionga ba asisi vanhu ngavaende vanoregesa go and register to vote. Ndobva ipapo programu yandabva kumashure ndichiita ndikuita mabhora ndikuita matournament evakadzi mabhora evarume every weekend ndichiita programu inaiyi.
Zvii zvamungatarisirawo kuti zvingave zvimhinga mupinyi?
Kana ndakasarudzwa nevanhu handichabve kubudirira bhozi ndiri kushanda pagraundi ndichitaurira vanhu manakiro akaita MDC Alliance yacho.
Ndevapi vamuri kushandawo nawo vamwe vari kukubatsirai mabasa amuri kuita?
Ndiri kushanda nemayouth ndiva ndinoshanda navo pagraundi nemadzimai nevakuru madhara iyo maod ages aa ndikushanda navo kwese paichoregisa vanhu ndaita dot dot nemachembere vamwe vasaa vakwanise kufamba taivatakura nemotikari dzvavavhotera MDC vanovhoterani but aida kuti varegise ndaivatakura nerori vachaira kuregisa kunovhota bozvamwe vachikwanise kufamba ndigada mudzigo challenge yekumamusha wadzinenge yakakura edistance nepainge pane police station saka taitraya kuti munhu wese awane mukana wake wekuregisa agosarudza utungamiriri hwaanoda asingatizire.
Mashoko amungasiyira vanhu veku Marondera West kudunhu kwenyu?
Ini mashoko andinotaura Marondera West seyouth movement nekuti isusu seMDC Alliance hatisi kuzotendera vanhu vachaita violence Marondera West. Tine makore akawanda tichibva kumashuroko election yemarondera West haifambe zvakanaka, vanhu vachigututsirwa, vanhu vachirara musango. Saka this election yatitenda ya2018 tida election hatida vanhu vachavhundutsira vanhu ende tichamira tichimira tichidifenda vabereki vache ivavo kuti hakuna munhu anobhundutsirwa. Takaitika previous week iyo ndakaenda kumusha kwaitambirwa mbeu yechibagai mapenda iyi ndakatanga kuti yauya pano yamboya iri ngani chekutanga sanitizer kana chipiwa vanhu zvinhu zvegovernment vanhu vari vateka sanitizer iyoyo haitambirwe chinhu pamberi nezanupf vanga vakuti pamberi nezanupf nonono aienda panapa takaana tikutaura nyaya yekuti vanhu ngavapiwe mbeu dziri transparent aa munhu wemdc munhu wezunde ngaapiwe mbeu bhozi vanhu vari kubatirwa mari dzavo mabasa mbeu ndeyegovernment haizivekanupf.
Ava vanga vari mumwewo vechidiki ari kuda kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya vaNelson Mukwena vari parunhare kumarondera West neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-919 AM, pa-4930 kana pa-15580 ne-6080 kHz pa-shortwave. Muchikamu chedu chechitendero nhasi taita rombo rakanaka rekutaura naReverend Dr. Levi Kadenge vanodzidzisa pachikoro cheUnited Theological College muHarare. Hurukuro yedu yakatarisana negore dzva ra2018.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba
rangu. Ndinirwa Reverend Dr. Levi Kadenge, ndinodzidzisa paUnited Theological College. Anodzidzisa vafundisi vemachechi anosvika 7. Saka tinoshuvira vanhu kuti vave negoredzva rakanaka, vapedze rino zvakanaka, vapinde mune rinouya zvakanaka, nokuti vakada kunyanya kufarisa vanogona kutadza kuripinda, nokuti zvinotoda kutongotarisa mativi ese kuitira kuti tipinde tese tisawana watinosiya kuno kunze vongo vanenge vachirwara ngavarware zvavo asi tinenge tichishuvira kuti dai vakapora tikasvika navo mugore rinouya muzvakanaka ungava mufaro wedu kuti munhu wose asvike mugore iri
tichitarisawo zvakare Reverend Dr. Kadenge tinoona kuti iro ratakupedza gore ra2017 igore ranga rakaomera vanhu zvakanyanya mungava munyaya dzezveupfumi munyaya dzezvematongerwo enyika nezvimwe zvakadaro zvii zvamungatauraw pamusoro pegore iro ra2017
ya ranga rakaoma zvikuru zvokuti vanhu vakaparapata chaizvo kuti vararame mugore iri tinongotenda kuti takaburitswa mugore iri kunyange zvanga zvakaoma sazvo kudai asi chatinonyanya kufadzwa nacho ndechekuti vanhu vose vakakwanisa kuita zvavaida kuita kunyange zvanga zvakaoma asi mazimbabwe nokuita kwavo vanoshanda zvokuti hapana chisingaiti sokuona kwedu nemabatiro avanoita munyika muno vanobata zvikuru kwese kwese kwavari kungava mhiri kungava kuno kungava papi vanoshanda zvinoyevedza chaizvo zvokuti tinozviyemura nevanhu vose kunyange nevari kukunyika dzavo idzodzo vanoyemura kushanda kune vazimbabwe
tichitarisawo pakumira nechitendero Reverend Dr. Kadenge munoona vana vezimbabwe vari vanhu here vakakwanisa kunge vachimira nechitendero kunyange zvinhu zvakaoma kudaro
chaizvo chaizvo nokuti chatinoona kukura kwemachechi kukura kwenzvimbo dzinosanganikwa vanhu vachirumbidza mwari hatimboona pachishota kana kuderera kwounhengo saka izvo zvinotifadza zvinoratidza kukura kwechitendero vachingoisa mwari pamberi muzvinhu zvavo zvose saka zvinotifadza izvozvo kuona rudzi rwedu ruchingokwirira nyange mukaona kune dzimwe nyika kwavakaenda vane masangano avo emachechi anobva kuno kumusha havana kuda kuasiya vakasikopinda muvanhu ivavo vakava navo vakaenderera mberi nezvitenderi zvavo saka izvozvo zvinotifadza kuti kwese kwese muzimbabwe kwaanenge aenda anoda kutora chitenderi chake achifamba nacho
shoko ramungaoneka naro gore ra2017 muchipinda naro kusvitsukidza vana vezimbabwe nevese vakateerera kupinda muna 2018 richibva mubhuku dzvene nderipi Reverend Dr. Kadenge
tinofara zvikuru kuti mwari uchatiyambutsa mugore iri tichifara kuti iye mwari anotiona anongotiitira zvakanaka nguva dzese panguva ino yatinorarama tinoziva kuti iye mwari wakatibidzira kuti anoziva zvaanoita nezvinezvi anotipa uchenjeri neungwaro muupenyu nekutionesawo zviriko kunyange zvisiko tichingomurumbidza mwari iyeye munguva dzose saka ndiwo mufaro wedu iwoyo watinosiya gore rineri tichienda mugore rinouya iye mwari anoziva anotichengetedza achitipa kunyange upenyu hutsva mune ramangwana haana kumbotisiya tiri toka anoramba ainesu achifamba nesu kwose kwatinoenda saka ndozvatinongoshuvira vana vezimbabwe mu2018
aiwa tinotenda zvikuru Reverend Dr. Kadenge
kana nesu tinotendawo uve negore zvakanaka thank you
aiwa tinotenda zvikuru Reverend Dr. Levi Kadenge nekuwana nguva yekutaura nesu Dr. Levi Kadenge vanodzidzisa paUnited Theological College muHarare iye zvino tombonzwa kubva kuna Evans Zininga westudio 7 muhurukuro yaakaita nevateereri vestudio 7 kuti tinzwe kuti vari kupedza sei gore ra2017 uye kuti zvii zvavanotarisira muna 2018
kana ini ndiri kukunzwai mukoma wangu zvakamira seiko kwamuri muri sei sei mwana wamai
ndinanininiuri seizvaikokoko hai ndinanipanaapa pajosa
pajoza apa pari seiko pajoza
parinani kupisa chepe nomvura
makaritamba seiko Christmas zororo iri gore dzvara tatarisa iri makatirongera zvipiko
gore dzava hapana zvizhinji zvatakaronga hatichangonoendawo zvedu kunorigarira tiri pachecha
muri kuenda kuall night prayer
yes tinenge tiri kuall night prayer ese
nana papa here muchirova macross over
ya tinenge tichirova zvedu nana papa ivavo
aiwa hazvina kuipa izvozvo tinokutendai nekupinda muchirongwa kana muine hama neshamwari dzamunoda kukwazisana nadzo nhasi sunungukai zvenyu
ya ndinoda kukwazisawo mama vangu vanova ivo Rebecca Maruta vari kuchitungwiza
ndo vega here hamuna vamwe
vakawandisa ndichiruta
allright
ndozokwazisawo sekuru vangu sekuru Bhuka vari ikokoko kuchitungwiza then ndozokwazisawo mafrends angu anosanganisirayo tatenda mukwereza tatenda masona Peter nemaonga vandakazidza navo paseke one hike kuchitungwiza then ndozokwazisawo macolleagues angu vandinoshanda navo kuno kusouth africa kwandiri vanova ivo Muneri Marine Innocent Chekenyu nevamwe vose vanondiziva
aiwa tinotenda imi maita basa magona imi mapinda muchirongwa mukakwazisa hama neshamwari mopedza gore zvakanaka nai mova ne2018 yakakomborerwa
maita basa chaizvo kana neimwewo muvoni nguva yakanaka ikoko
zvakanakai tinotenda mukoma munyaradzi
halo makadii
ndinosimba mukoma wangu muri sei
tiri raiti
zvakamira wani wani iko kwamuri muri kupi kwaimimi
tiri pajohannesburg apa
johannesburg
akatibata
hanzi kudii makabatwa nezvinhu here
takabatwa nezvinhu takabatwa basa rakabata
aiwa tinotenda tinotenda muri kupemberawo seiko kisimusi gore dzvarauya ri makatirongera zvipi
aiwa zvese zvakarongeka zvakarongeka asi chechinorongeka mufaro chete ndoda kutanga kukwazisa nhengo dzedu dzestudio 7 listeners club dzesteti aiwa tiri kunakirwa pagroupu pedu apa tichikurukura tichikurudzira vamwe kuteerera mhepenyero kuti vanzeshakumarivesa kumusha uku
tinokutendai mukoma nekutirangarira maita basa
tinadzo tiri nhengo dzetine club yedu yevateereri club yedu yevateereri aiwa tiri raiti ndoti ngavadye Christmas negoredza zvakanakisa sterei
handitika aiwa tinofara mukoma nekutirangarira kwamunotiita uku nekuti kana imi musipo nesu hatipo saka kana muripo kudai so aiwa tinobva tanzwa kufara
then ndoenda kugokwe kwachireya uko kwachireya uko vese vatinotamba navo vese vana Victor Germani vana Elfas Rashai vanani vese tinoti aiwa ngatipinde mugoredza takafara chaizvo takatarisira zvinyowani kubva kuna mwari
right
tobva tafara zvemunegoredza here
aiwa imi maita zvakanaka imi mapinda muchirongwa nemiwo mukoma tobva takushuvirayo goredzva rakapenya nai
ndinotenda tinotenda tinotenda nekundipa mukara
zvakanakai mukoma mova nezuva rakanaka tatenda tiri kunzwa hama neshamwari vari kupinda muchirongwa vari kufara vari kutiudzawo zviri kuitika kwavari vachikwazisa hama neshamwari tichiti goodbye 2017 tiri kuramba tichiwana vamwe vari kuda kupinda muchirongwa alo muchirongwa
halo makadini
ndinosimba makadiko mukoma wangu zviri sei sei
zviri nani nani hazvo tiri paharare
paharare pasosbury apo havarari zita rekudhara kwakamira seiko kuharare
awa kuharare kuri nani zvako despite kukwira kwemaprizes but tiriko
maprize hanzi akwira here chiko chanyanyodhura mukoma chingwa here nedoro ndo zvatiri kunyanyonzwa kavanhu vachichema nazvo
zvinhu zvese zvakakwira
yei
flower sugar rice zvese zvazvakakwira
aiaiaiaiaiaiai zvinotodhleiko todhlavhu here nhaye vakomana
ameno vamunangagwa vakangoti ngoti pe nokutanga kukwira kwezvinhu
saka muri kuti ndo vakakwidza mutengo here nhaye mukoma
ko kana munhu uri president zvichikwira everyday uchitadza kutaura zvavazakwira uchitadza kuadresa zvinoreve izvi
aya pakaipa mwana wamai ndovimba kwavari vakateerera vari kuzvinzwawo kuti aiwa mhuri yavo ndiyo iri kuchema chema iyi vari kurwadziwa nekuti zvinhu zvakwira nai Amuna were amanisha mwari mbiri nhatu dzamunodo kupasando nhasi muvaitewo happy happy kakwavari uko.
Aya ndoda kwazo hama dzangu dziri kumari
Mapedza imimi. Right, mukoma, ndokutenda nekupinda muchirongwa maita basa.
Tinotenda mutoro wedu wenhau Ivan Zininga, uyo anga achitaura nevatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana pamusoro petarisiro dzavo mugore dzvara 2018. Iyo zvino tokupai kambo tenda kubva kuna mushakabvu Simon Chimbetu. Tenda kubva kuna mushakabvu Simon Chimbetu kabva kangotipinza magumo egore ra 2017 tichitarisira kupinda mugore ra 2018. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti zvinhu zvinogona kunaka munyaya dzezveupfumi kana hurumende yakabudirira kuita zvairi kuvimbisa. Mumwe wechidiki weMDCT uyo aroda kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya Sakanzura mudunhu reMarondera West anoti anotarisira kuti gore rinouya kuchange kusina mhirizhonga yezvematongerwo enyika. Manzwawo hurukuro yataita naReverend Levi Kadenge pamusoro petarisiro yegore rinouya ra2018. Anokushuvirai gore rakanaka. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti tosangana zvakare muna 2018.